kurongerwa ku South Africa kuitira kuti ma agencies anotibatsira ma international development agencies anotibatsira mune zvinhu zvakadai ma crises akadai ange achisangana pamwe chete ne ma experts ari mu region muno.
Ndi dzipi nyika dzatarisana nedambudziko rechirwere ichi?
Pari zvino tiri kuchamhembe kweAfrica, tiri kutarisa Zimbabwe ne South Africa, ndo dzati dzataura ma cases dzakawana tichibva muno kukwira kumusoro kutanga kwegore takambonzwa iri Uganda nekunana West Africa. Asi muSouthern Africa tinongoye isusu Zimbabwe neSouth Africa ndonyika mbiri dzati dzabatwa nechirwere ichi.
Tiri kuona kuti United Nations mapazi avo ndo vadaidzira musangano wechimbichimbi uyu. Vanokubatsirai sei senyika?
Handiti mabazi eUnited Nations basa ravo nderekutibatanidza pasi pose nenyaya dzakasiyana siyana. VeFood and Agriculture Organization vanotibatsirawo nenyaya dzakatarisana nekuwanikwa kunoitwa zvinhu zvekudya kana zvirimwa nemafambiro emabasa iwayo, kuti pasi rose tisazoshayiwa zvakanyanyisa nekuti tiri kushaya mukana wekuita zvinhu zvakawanda. Saka kusanganisa nawo nenyaya dzezvirwere izvozvi tinoshanda nawo nguva dzese. Saka vaine chido chekuti vaone kuti tinobuda sei mudambudziko irori tichienda kune nguva yatinenge takuita zviri nani.
Kuchini rimwe dambudziko iri kana kuti kumwe kupararira kwechirwere ichi muZimbabwe kune mamwe mapurazi pari zvino anopuya huku?
Hatisati tawana mamwe mapurazi kwete, asi kungoti nenzira yekuti mbirombiro yechirwere ichi inobva munharaunda mushiri dzemusango. Saka hatisati zvedu tawana kuti ndepapi pamwe. Hatingazoshamiswa kuti kune dzimwe nzvimbo dzinenge dziri nacho dzimwe nguva tisingazivi, asi tiri kunzvera. Tiri kuramba tichingonzvera kusvikira tanyatsoine chokwadi chekuti hakuna dzimwe nzvimbo.